Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 16 mbudzi 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Masangano anomirira vashandi pamwe neanorwira kodzero dzevanhu kana kuti civil society organizations ari kupomerwa mhosva yekushandiswa nedzimwe nyika kuti akudubure hurumende. Muzvare Henrietta Rushwaya anobvisiswa faindi yezviuru zvishanu zvemadhora ekuamerica $5,000 sechirango chekuedza kubudisa zvisiri pamutemo goridhe rinokosha zviuru mazana matatu nemakumi matatu emadhora ekuamerica $330,000. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Vanhu makumi maviri nevaviri vakafa, vamwe vaviri vakakuvara zvakaipisisa zvichitevera kubonderana kwekombi yerudzi rweToyota Quantum nerori yerudzi rweDAF mumugwagwa pakati peBulawayo neBite Bridge nezuro. Njodzi iyi inouya mushure medzimwe njodzi mbiri dzichangoitika munyika. Mutungamiri weZimbabwe Passenger Association of Zimbabwe vatafadza Goliath vanoti mapurisa anofanirwa kutarisisa utano hwevatyairi kubva kumaziso nemaawa avanoshanda pazvisuva uye kuona kuti motikari dzinotakura vanhu dzinokodzera kupinda mumigwagwa.
Zvinhu zviri kukonzera njodzi pamugwagwa zvakatwandisisei? Kana tichitarisa, tinotarisawo kuti mamiriro akaitawo mugwagwa panyaya yekugadziriswawo mugwagwa, totarisawo zvakare kuti ivo vatyairi vacho vari kumboonawo nguva yekuzorora here, kana kuti vatyairi vacho vamwe vacho vari kutorawo zvine dhaka here, kana vari kutakura veruzhinji pamugwagwa ipapo. Pane zvakawanda zvinenge zvichitakuongororwa pachitsvagurudzwa kuti chikonzero chiri kuita kuti tsaona dziwande tatarisana festive season chii.
Imimi munozviona sei vaGoliath?
Isu maonero edu sesangano rePassenger Association of Zimbabwe tirikuona vatyairi vachishahanya pamugwagwa pavanenge vari pabasa. Vamwe vanongofunga kuti kana mota dzavo dzichimhanya, kana kuti ingava bhazi ingava kombi, vanokwanisa kutangira dzimwe mota kufudzana kana kuti kuovhateka. Vanogona kukanganisa kufungidzira kuti vanokwanisa kumhanya vachinodarika imwe motikari pavanenge vachiovhateka. Ndezvimwe zvinhu zvinokonzera kuti tsaona.
Iyo hurumende chainofanirwa kuva ichiita chaisiri kuita ndechipi vaGoliath?
Hurumende inofanira kuona kuti munhu wese ari pamugwagwa utano hwake hwakamira sei, zvakare kutarisisa nyaya dzemaziso kuti achiri kunyatsoona here, uye zvakare nekuona kuti mota idzi kana kuti mabhazi haazi kuvhetemutswa zvakanyanya zvinopfurikidza mwero kudarika 100 km/h. Uye zvakare tinokurudzira kuti ivo vatyairi pachavo vange vachiremekedzana pamugwagwa kwavazive kuti vakatakura vanhu.
Avo vange vari mutungamiri weZimbabwe Passenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunhare kukadoma neStudio 7. Gurukota rinoona nezvedunhu reBulawayo amai Judith Ncube vakashanyira nzvimbo yakaitikira tsaona iyi. Ukuwo gurukota rinoona nezvedunhu reMatabeleland South Dr Evelyn Ndlovu vakashanyira vakakuvara muchipatara. G tichitevera mashoko akataurwa nebato rezanu PF ekuti mamwe masangano anomirira vashandi neanorwira kodzero dzevanhu ari kushandiswa nenyika dzekunze dzinoda kukudubura hurumende, mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vanoti zviri kutaurwa nezanu PF ndezvemanyepo, vachiti havanzwisisi kuti ruvengo urwu runobva papi kunze kwekuti zanu PF iri kuedza kuvharidzira kutadza kutungamira nyika kwairi kuita.
ZANU-PF inokakama kuti payakasarudzwa nevanhu vechitizeru kuti vakabirira vachidziva agasteni, basa ravo nderekudhirivha maservices kuvanhu. Vanhu vari kuda mvura, vanhu vari kuda pekugara, vanhu vari kuda chekudya. Iyo panzike kuti iite kufokase nebasa rainopiwa neconstitution, inopandukira vanhu vamwe chete vanofanira kunge zvipa maservices ichivaponda, ichiuraya. Tinoona munhu akapondwa musono kumabhuku. Vanotaura vanga varipo vanoti munhu wacho vanga ari wecampaign team yemuzanupf akavatora. Saka tiri kuona kuti taita hurumende isina hanya nokupa vanhu maservices. Yototi pishini yoona munhu wese semhandu, ikaona varayiridzi yoona mhandu, ikaona civic society yoona mhandu. Vanhu vese ava vane kodzero yekumonita kupuhwa kwemaservices kuri kuitwa nehurumende. Kana hurumende yakundikana, inotsiurwa kuti makundikana, makundikana, makundikana. Ende ivo ngavagume kutsiurika vape vanhu maservices kuitira kuti panguva yeelection vasazotsvage mubhadha yekuva vanhu vange vari pamwoyo yevanhu vachidiwa, vachivhoterwa. Macitizens haadi vanhu vekuwest, haadi Britain, haadi EU, haadi America kuti vazive kuti zanupf yakodiwa. Vanozvionera vega ende havadi kubatsirwa kuti vatsiure hurumende yavo, vanozvitsiurira vega ndekuti hurumende yacho ndeyavo. Asi chekupedzisira tinoda tigare tizanupf igare ichirangarira kuti haina mataito ekutonga Zimbabwe. Kuchinja magovernments hazvirambidzwe, zviri muconstitution. Maunions kana akada ane mvumo yekuti pane imwe nguva vanogona kutoti hurumende iri pati chaide, votobatana nevamwe kutoti tina kuibvisa. Izvozvo zviri pamutemo, zvinobvumirwa. Asi pari zvinoisi hatisi kuita basa iroro. Iyo zanupf yaifokase nebasa rayo rainopiwa nemuturo remutemo navakatorera votsi vachitiita Peter Morphy.
Munofunga kuti vari kuzviitira chiizvi nokuti kusvibisa mazita emaunion kuru nevatungamiri?
Chekutanga chavanozviitira ndechekuti vajustify umhondo hwavanenge vachida kuita. Tichoziva kuti vanozoabductatera vanhu mudzipa vachaabducta, vachida kuvanyararidza nenyaya yekuti vanhu vanenge vachichemera kana mihoro. Saka vanoda kugara vawana justification yeumhondo ihwohwo neudzvanyiriri ihwohwo. Vachasunga vamwe vachivaisa mumajere nekuti vanenge vachema kuti mari dzatotambira hadzikwane, takazoona kumashure. Saka kuda kuti vanhu ava ndeverezhimu chenji, kuda kutsvaga justification yekuti kana vaakutanga umhondo hwavo vanofungwati vanenge vari justified. Chechipiri, vanenge vachizama zvachose kuda kualienata maleaders emaunions kubva kuvanhu vavanorepresenta kuti vanhu vatye kuve associated necause inenge ichipushwa nemaunions vachinzi ndevereship change. Zvoita kuti cause yemaunions yemaworkers isawane voice rakasimba. Zvito zvizhinji zvatonyanyotarisira. Asi chete hatu chatinonyanyoziva ndechekuti kungodivetawo hawa attention pakukundikana kwavo. Munhu kana akundikana anoda kunongedzera nongedzera kwese kwese kuti ngana ndiye anditadzisa, ngana ndiye anditadzisa. Saka toona kuti tumwenemuzenguva kudivheta attention.
Pane zvamunofunga kuita here pamusoro pemhosva yamuri kupomerwa?
Isu tinoramba hatina nguva yekuresponda zvakanyanya kumatanganana iwayo. Isu tinoramba tichihodha hurumende akaudepo. Tinoramba tichivaremainda kuti vange vachibhadhara vanhu masalari anokwana. Tinoramba tichiongorora pavanoita uori tichivaexposa kuti vaamba mari yenyika. Pavanotadza kutonga zvakanaka tinovaexposa, pavanoponda vanhu tinovaexposa, pavanotadza kutedzera kodzero dzevanhu, kurespekta kodzero dzevanhu nekuadzia kuconstitution, tinoramba tichikuvatsiura. Ndo basa redu, hatisi kuzodzokera kumashure nenyaya yekuti tatondekwa tezanupiyo. Tichasvikawo hedu pane imwe nguva yatichange tichiva inigeja directly. Takambozviita nguva yapfuura tichinyorera kuhosi kwavo tichiti kana vakasununguka tisangani, asi havanotya dambudziko riripo, havadi kusangana nesu, vanoda kutaura mumapepa. Tinova tisangane navo vazanupiyo vambotaura, tichitaura face to face, vachitipomera mhosva dzavo tichivapindura, kuti vachitaura kuti tite vachifungidzira zvavanofungidzira tivapowo mhinduro yepatakamira izvo. Asi kazhinji kacho magwara, tikavakumbira misangano mashure kukairi havasati vabvuma. Isu tinoda kutogara navo patafura tichinzwisisa kutya kwavo, tichinzwisisa ruvengo rwavo kuti runobvepi, tichivazivisawo zvatinomiri.
vanga vari mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Asi mukuru wehofisi yeZANU PF yekubudiswa kwemashoko vaFarai Marapira vanoti masangano awa anoita zvinodiwa nevanovapa mari.
Inhau yemacivic society organizations haisi nhau itsva, inhau inozivikanwa kuti vanhu vanoshandiswa kazhinji nemaagenda enyika dzekunze vachishandiswa ivo kupokana nokurwisana neZANU PF. Ivo kana vachiti ZANU PF inoda kuvanda nenyaya nhau idzi nekuda kwokuti ZANU PF iri kutadza kutonga nyika, ndo kunenge kuri kutaurwa kwenhema dzisina tsarukano. Nekuti mukatarisa kubva gore ra2018 kusvika izvezvi neutungamiri hwamunangagwa, Zimbabwe hakuna unogona kupikisa kuti inyika iri kusumuka, ine kwairi kuenda, iri kuvandudzwa nokuvakika ichivakwa nevene vayo. Asi tinongova vakurudzira kuti ivo ngavabatane nevamwe mukuvaka nyika, vasashandiswe kurovera nyika yavo pasi nevari kunze, vasatengese hama dzavo nekuda chouviri.
Avo vange vari mukuru muhofisi yeZANU PF yezvekubudiswa kwemashoko vaFarai Marapira vari parunhare kuHarare neStudio 7. Muri yavatapfuma nemasaya nhengo yeCitizens Coalition for Change yakapambwa kumabhuku nemusi wemugovera, nevanofungidzirwa kuti vasori vachishanda nenhengo dzeZANU PF vazivisa kuti vana chiremba nhasi china vachaongorora mutumbi wavamasaya kuona kuti ndivo here. Mutauriri wemhuri iyi vamunyaradzi kufa hakutizwi vanoti zuva rokuchengetwa kwavo rava kutarisirwa kuva nemusi wemugovera.
Dezuro takanobudirira kufambira chipfunha, asi machiremba emuZimbabwe haanga asi pakanonoka kusvika. Magovernment hospital taida kuita postmortem, so hazvina kuzobudirira. So urongwa ihwohwo huchaitwe China, zvaitwa nechina postmortem ikabuda, ndinofungidzira kuti semasangano tichanounganidza nemhuri toronga kuchengetwa kunze kwemushakapo. Asi urongwa huripo ndezvekuti mafundisi emakereke akumbira kuti kuti isu musi wechishanu wacho hazvizokwanisike kuti tichengetedze munhu. So tichaina kuti tichararira mumba nemusi wechishanu manheru tozonochichengeta nemusi wemugovera matafara simeta, nekuti mafundisi avakuti musi wechishanu wanga wakabatikana, but Saturday yaita kuti mugovera wanga varipo wese. Tinoradzika gamba redu pachikristu zvese neshanduku.
Nezuro kwamakanga muri uku zvakafambazvo zvakanaka here?
Hazvina kufamba zvakanaka nekuti machiremba haana kuwanika. Taida kuti paite postmortem, so tichada kuona kuti postmortem iitwe. So wavimbisaiwo kuti postmortem inoitwa. So tikapedza postmortem hazvizogoni kuti inovarire mumba, nekuti kwakumbirwa rimwe zuva zvakare rekuti wazouya varire mumba nemusi wechishanu, nekuti mafundisi anenge akasununguka nemusi wemugovera kufor burial. So takoshesa shoko remafundisi nokuti wamasaya anga ari mufundisi. So tanzwisisa nyaya yekuti iye semufundisi ane mafundisi aishanda nawo. So wandawo nguva yekuzivisa kuti wese varipo wachinzwisisa kuti zvakaitika izvi zvakaitika zveshuwa here. Nokuti sekutaura kwatakaita pekutanga, hapana vanhu vakanatsa kuziva kuti zvakadai zvinoitika here nekuda kwekuti munhu anenge aite chitendero chake. So kugowera ndo vataona vakasununguka kuti munhu wetanga aripo, tinoita sendoff yakakura kuna mufundisi wedu wari zvakare gamba reshanduku.
Avo vange vari mutauriri wemhuri yavamasaya vamunyaradzi kufa hakutizwi vari parunhare kumabhuku kuHarare neStudio 7. Vachipindura mashoko ari kutaurwa nevamwe padandemutande ekukurudzira nhaurirano pakati pemutungamiri weTCCC vane zvonchamisa nevanozviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori webato iri vasengezo chavangu, mutauriri webato reTCCC vaPromise Mukwananzi vanoti hapana nhaurirano dzinoitwa naChavangu nekuti zvose zvaari kuita ari kutumwa neZANU PF, vachiti bato iri ndiro riri kukonzera zvose zviri kuitika, kwete Chavangu.
Chekutanga ndechekuti zvinhu zviri kuita izvo hazvifanira kunge zvichiitika. Zvinhu zvisiri pamutemo, zvinhu zvinotyora mutemo yenyika nekusoropodzesa nyika zvakanyanya. Dzimwe nyika dziri kuita zvinhu zvakawanda dzichivandudza upfumi hwenyika dzavo. tishanda pamwe chete varikutonga nevarikuopoza vasingawirirani vakadaro vanoziva kuti nyika ndeyavo vese vanoshanda pamwe chete saka zviri kuitika muzimbabwe zvinonyadzisa zvinoitwa chete nebenzi risinganzwisisi kuti ai mumba vamunhu havangawirirani vese nekudaro isusu tiri kuramba takashingirira kuti zvinofanira kupera zviri kuitwa izvi taendesa nyaya kumatare edzimhosva takanyora tsamba kupalamende tichitsanangurira speaker of parliament kuti vanhu vari kurekoda vanhu havasi vanhu vedu hadzisi nhengo dzemusangano wedu havafaniri kunge vachitendedzwa kuti vaite izvozvo havatendedzwi nemutemo kushandisa maletterhead nemalogo edu vanofanira kuti vamiswe saka tinotarisira kuti mune mumwe musi nedzimwe dzenguva pachava nekufunga kuri street vagomiswa vanhu vari kuita zvinhu zvazvina zvokupa zvinoendesa nyika izvozvi kune mabielections ada kuitwa tiri kunzwa kuti pari kudiwa mari inosvika $5 million kuita mabielections anga asingafaniri kunge achimboitwa in the first place saka izvi zvinonyadzisa zvinotsamwisa vanhu zvakanyanya nekuti zvinoratidza kuti nyi utungamiriri hutungamirira nyika usina kusarudzwa zvakanaka hauna focus hauna zvipo zvevanhu pamwoyo uri kuita zvavo zvavanongofunga kuti ivo chete ndo vanofanira kunge vachitonga vachitonga vari voga vachidya vari voga vasingai vasina hanya neruzhinji rwenyika yezimbabwe
bato renyu rakambofunga here kuita hurukuro navachavangu pamusoro pezvose zvavari kuita izvi
hurukuro ingatoitwa nezanupiefu anova ndivo vanotuma vachabangu kuti vaite zvavari kuita vachabangu havagoni kutora matanho kana hatingati dhisizhin havana dhisizhin yavanotora inhumwa inenge yatumwa bedzi kuti enda mumagrosa unotenga chingwa haugoni kuti kana mwana anzi anotenga chingwa womuchinjisa ungatotaura nemubereki wake ndiye anogona kutora decision iyoyo naizvozvo vanhu vanofanira kutaugwa navo vari kukonzeresa mhirizhonga nemhonga mupopoto uyu ndevezanupf vakuru vezanupf nevari kugara pasi vachironga zvinhu zvisina maturo zvekuti vazame kuparadza musangano wevanhu musangano weTCC
pane chimwe chirongwa chamuinacho here chamungada kushandisa mukugadzirisa zvese zviri kuitika izvi
urongwa huripo zvese zvinosanganisira enda kumatare edzimhosva kuvanyorera tsamba zvese zviri kuratidza kuti urongwa huripo hwekuitwa nemusangano dava musangano wedu musangano unoteedzera mirayo yenyika and hatidi kuti tikwenzveredzwe tinge panyaya yekusateedzera murayo nevanhu vasingadi kuteedzera mirayo we must show that we are different isusu we are law abiding tinofamba nemutemo ticharamba tichizvidistinguisha kubva kune vezanupf vasingadi kuteerera mutemo kune zvimwe zvatinenge tichiita zvinoenderana nekumatongerwo enyika zvatisingagoni kutaura muruzhinji asi urongwa hwedu huripo kumatare dzimhosva nekumwe kwatingati nechirungu kumapolitical programs kwatinenge tichiita kuti tirambe takadzvanya kuti zanupf ione kuti haina kwainoenda nezvaari kuda kuita kunze kwakungodzosera nyika kumashure tichiita maelections asingafaniri kunge achiitwa
tiri kuona kuti vatsigiri vebato renyu vari kurohwa vachibvutwa bato renyu rinotii pamusoro pezviri kuitika izvi uye pane imwe nzira here yariinayo yokuedza kumisa zviri kuitiwa kuvatsigiri venyu munotii kuvatsigiri venyu
tika zvinogona kumisa chete navamunanga kwazvo hatisusu hatiiti zvemhirizhonga isusu hatiiti zvekura isu hatiiti zvekubhira vanhu zvekubara vanhu tichinda navo tichinovarova tichidi kubatwa kwedu hazviiko izvozvo
avo vange vari mutauriri webato reTCC vapromise mukwananzi vari parunhare nestudio 7 tatadza kubata vachavangu kuti tinzwe maonero avo mutungamiri wesangano rezimbabwe miners federation muzvare Henrietta Rushwaya nezuro vakanzi vabvise findi inoita zviuru zvishanu zvemadhora ekuamerica $5,000 sechirango chekuedza kwavo kubudisa zvisiri pamutemo makiro matanhatu egoridhe kuendesa kudubai muna kubvumbi 2020 jaji vedare rehighcourt vapisirai kwenda vakaisa parutivi mwedzi gumi nemisere yaifanirwa kuti muzvare Rushwaya vagare mujeri vachiti kuendesa Rushwaya kujeri kunga mudzidzisa utsotsi hukuru tabata mukuru wecenter for natural resource governance vafarai maguhu kuti tinzwe maonero avo
mutongo wapihwa Henrietta Rushwaya unonyadzisa zvikuru unonyadzisa matare edu edzimhosva unoratidza kuti kubira nyika kupamba upfumi hwenyika uchihubuditsa kunze zvisiri pamutemo muZimbabwe kangoriwo kamhosva kadiki diki kekutoti munhu haafaniri kutombopinda mujeri kangofanana nemwana aba masweets mushop.
Vamaguu, mungati mitongo yakadai inoratidze kuvanhu nekunyika.
Zvinoratidza kuti chatova chirwere chatekeshera munyika uye zvichakurudzira vamwe kuti vaite mabasa iwavo nekuti pavanosungwa vanongonzi munobhadhara faini wopfuurira mberi nemabasa avo euori. Asiwo zvekare tine vanhu vakawanda muZimbabwe vakapiwa mutongo wekugara mujeri makore mashanu nekuti awanikwa aine magiremu maviri egold. Vamwe vari kutopika kutaura kunoku, asi uyu anga aine 6 kilograms of gold. Zvikanzaiwa unongobhadhara faini zvako wodzokera kumba zvichida nekubasa ikoko kwaakaba goridhe iroro.
Semunhu anoshanda munharaunda yezvezvicherwa, munofungei nezvaitika izvi vamaguru?
Tinonzwa kurwadziwa sezvizvarwa zveZimbabwe kuti mutemo uri kuaplaiwa zvichienderana nekuti wabuda mbamani. Zvinova zvinhu zvisingapi vanhu confidence muyatingati rule of law.
Ava vanga vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, sangano remuAmerica reCouncil on Foreign Relations rinoti kutadza kweSADC kupindira nekugadzirisa zviri kuitika muZimbabwe zvinokurudzira kuchorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende, richiti vakuru veSADC vakatambisa mukana wekupindira mushure mekuudzwa nezvikwata zvizhinji kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. MuNewsday, vagari veguta reHarare vanonzi vari kurova kuratidzira pamusoro pekupararira kuri kuita chirwere chekorera, vachiti hapana chiri kuitwa pamusoro pechirwere ichi. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti rinotya kuti matare edzimhosva akatengwa uye kuti mapurisa ari kuitwa zvamatongerwo enyika, vachiti mapurisa ari kutadza kuita basa ravo nemazvo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pastudio 7 masura sehama ashamarari. Shoko rangu iri ndode kuti risvike kuna Munangagwa kuti anode kusara achitonga zvitunha here kana kuti makuva, uyezve mutauri wemapurisa uyu anotyira upenyu hwake nebasa rake. Haana basa navamwe vanhu, vese vana mugwadi nevamwe vakanyarara anoti mapenzi. Vachazviona zviri kuitika, nyararai zvenyu. Handiti musi wa19 uri kusvika, todo kuona chipangano chimimino zviri kuitika zvacho kuti chii chichabuda ipapo. Vachacheme mikono ipapo kutaure chokwadi.
Pastudio 7 makadi henyu, vanajoka kandemiri, vana ibhanzi zvinenga, muri sei? Aini zvangu nyandoda kutaura ndevanhu vari kufambwa muZimbabwe vachiurayiwa kuita sokuti havasi vanhu. Chandoziva Mwari vanouraya vachiti vakahwanda, but Mwari anoona zvese zvanenge zvichiitika. Nguva yavo ichasvika kutiwo vachafose huku. Tiri kurwadziwa zvisingaiti nyika yedu yeZimbabwe kuti tinga tiri pamwe tiri munyikowa yedu zvakafananawo nekunogwa naSouth Africa, takauyawo kunotiya chiurayiwa uchinzi dzokera kunyika kwedu. Toshayiwa mufaro here muZimbabwe vedu? Munangagwa, tiitireiwo sirias. Vamunangagwa, vamunangagwa, muri kuona zviri kuitika asi muri kuramba makangonyarara. Haiwa, ndabatikana zvisingaiti, ndabatikana. Haiwa,
toda kutenda hurumende yeZANU-PF yavamunangagwa matungamiriri airi kuita nyika nechimhoresa ruzhinji rwese rweStudio 7 kuti vamunangagwa vari kutungamirira nyika. Zvatiri kuona kuti chigutsikana zvakanga zvichitadzwa nehurumende yakanga iripo kumashure, ivo vanonzi vakomadi Robert Mugabe. Asi bhati izvezvi tichiona zvavo netsarukano zvane kusiyana, pokutiwo pane mumwe munhu uri kutungamirirawo zvetiri kuona isu masapotas etiri kunze kwenyika. Ini ndiri muSouth Africa, ndozi magura simbi inzewedzembwa.
nyika ina haina mutemo masoja mapurisa ndova tova kurwe vuodi muno munyika vachitsigwa neyo ZANU-PF iyoyi mayute ZANU-PF apedza kuuraya vanhu toita senyika yaipa iyi tibatsirewo imwe sadhaki vacho imi tionee kuti tosvike ipinda baba ava isi hatisi kuvada vabvisei ngavaende zvavo isi hatina kuvavhotera kana zvichibvira ngavachinotonga kumaruzevha mamutamisotonga mutaun machadza iri kwaisa mujeri sei zvakaitwa zvaitwa dzimwe nyika nakadhafi vakaitwa sei itai zvamungavaita vamwe vanhu ava muri kuvatyei ava mune mabhenefits here muzimbabwe imi
saeshi ai ndiri kurwadziwa ini ndiri kurwadziwa nezviri kuitwa vanhu vanhu vedu avo vakazvihwinirwa zvavo pamaelection zvakanakanaka izvi zvinondirwadza kuti every day inongonzwa kuti kwazorobwa munhu munhu wazonengwa akafa kowai mapurisa asingapindiri ende zvari kuzviitira vatoziva kuti iyi ndo goodby yavo ende vakutoziva kutoziva ndo goodby kutoziva kutoti uyu mukomana akahwina saka vanofanira kutotanga vambotoshungurudza chaiko chaiko kuti akuzowana kugara asi zvaiyi nguva nguva yatosvika mai manje namwari o mukomana anogara zvake ndini mukoma fidhe ndiri pano papretoria apa eshi ndotenda zvavo
mamuka sei pastudio 7 tinoda kutaurawo kuna baba vamarapira avo vafara yemarapira nyaya yavo yekukomenda zvavasingazivi vamarapira kana musina chekutaura munodii kunyarara ingava mumwe vanonyarara wani motaura kuti tcc inopfeka maabduction tcc inopfeka madeath uyo tafumanei pastor tafumanei wekumabvu kwavo ifeki futi here vamarapira tikwanirei mazvinzwaka muri munhu mukuru mutikwanirewo mazvinzwa here vamarapira tinokumbira kuti mutinyare tinyareiwo ruzhinji rwezimbabwe tinyareiwo
ngadii studio 7 studio 7 tiri kurwadziwa nokurava kuri kuita vanhu munyika yezimbabwe tinokumbirawo mahistorian documentation yose vanhu vese vari kuita zvavarina ngaizvinyorwe pasi nguva yamwari inokwana kana chisingaperi vanenge vari vapenyu vachazvionera ngatizive kuti nyika ndeyamwari denga nepasi ndezvamwari isisu vanhu kana tikazviita vana mwari vokuti tinorarama nokusingaperi aiwa nguva inokwana nguva inokwana ngatirambei tichitsvaga uchenjeri hwamwari mwari havadhakwi zvekare havakotsiri zvose zvinoitwa nowakaipa nose wakaita akawanda makaita sei vanoita mishonga muchigeza mishonga muchifuratidza mweya vanhu vamuri kuuraya itai asi mhinduro yamwari iriko ichocho ndinokuimbisai mhinduro yamwari iriko
vestudio 7 makadi kwese kwamuri matemo handisirodhi yangu naona ZANU-PF neZANU-PF ndimo zvitimakahwina ko vanhu vamuri kuurayawo vakatadzei zvamuti makahwina tsongai kanyika yachona munovaurayirei vanhu nokunyangarisa vanhu vanhu vese muri kuita zvinhu zvese izvi zvichapera muchazodemba kana zvazoshanduka manje nerimwe ramazuva tebhe inotena hama dzadiwa muite muchiziva tebhe ichatena
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number tinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika pane vari kubvunza zita rekambo katinoshandisa pachikamu chezvechitendero panhau dzesvondo manheru kambo aka kanonzi jesu isimba rangu uye kakaimbiwa nechikwata chinonzi christ like choir
Bakina mishangao kuswaya mapenzi nataka kuyaeleza na leo tena waiteni paparazi warushe kwa mitandao siataki mapenzi nataka jipongeza nemwita yo baby
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi masangano anomirira vashandi pamwe neanorwira kodzero dzevanhu kana kuti civil society organizations ari kupomerwa mhosva yokushandiswa nedzimwe nyika kuti akudubure hurumende Muzare Henrietta Rushwaya anobviswa faindi yezviuru zvishanu zvemadhora ekuAmerica sechirango chekuedza kubudisa zvisiri pamutemo goridhe rinokosha zviuru mazana matatu nemakumi matatu emadhora ekuAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.